This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri ndira 6 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Nhengo dzedu varayiridzi vakawanda vakatizivisa minziro kuti vakatanga kuwana mari dzavo mushure mokunge vazivisa nemabhanga avo. Ndosvika zvakazvitanga masikati tichitenda manheru, nhasi varamba vachitiudzawo tikaona vamwe vachitotora mari dzavo.
Hurumende inopa varayiridzi mari dzemabhonasi.
Yazvadaro rapiwa nemanesiri gati zvitarisi titi chipatara hachikwanisi kushanda kana pachinge pasina mari. Saka kana vana mukoti ava vachitoti vakusiya mapasa pasi inyaya yekuti zvoni havana kupiwa mabhonasi avo, zvinongoreva kuti izvi zvichaita kuti zvive zvinorema kuti vana chiremba varamba vachiita basa ravo.
Asi vana chiremba navana mukoti voronga kuratidzira nenyaya dzemabhonasi.
ZANU PF haioni vanhu veMDC kana kuti vezvino pati sevanhu veZimbabwe. Inoti iyo kana usiri nhengo yezanu PF haufanirwe kunge uchipiwa rubatsiro rwembeu kana fertilizer kana food relief.
Bato reMDC rinoti ZANU PF iri kushandisa mari yemitero zvisizvo sezvo iri kunyema nhengo dzembeu nezvimwe.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zvinhu zvinonzi zvinogona kuipa munyaya dzeutano zvichitevera chiziviso chapiwa nesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association Harare Chapter chekuti vanogona kuramwa mabasa nemuvhuro svondo rinouya kana hurumende yakasavapa mari dzavo dzemabhonasi panopera musi wechishanu svondo rino. Izvi zvinotsinirwawo navana chiremba ava vasati vapiwawo mari dzebhonasi idzi, ava vanoti kuramwa mabasa kwavana mukoti kurevawo kuti naivo vanenge votopindawo mukuramwa mabasa sezvo vasingazogoni kushanda vasina vana mukoti nevamwe vanovatsigira muzvipatara. Varayiridzi vakawana mari dzavo dzemabhonasi kubva nezuro, asi hurumende inonzi haina zvayati yataura pamusoro pavana chiremba nevakoti. Vana chiremba vakabva pakurangwa mabasa kwemasvondo matatu muna gumi guru vachida kuti vawedzerwe mari dzavanotambira pamwe nekuti mashandiro avo agadziriswe. Tabata mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Isu seZimbabwe Hospital Doctors Association takamirira negumbo rimwe chete kuti mari yedu yebhonasi iyo yatinotarisira kuti ingadai yakauya not later than 19 December sezvayaita makore ese, kuti pari zvino ingadai yatopindawo muakaunti medu, tingadai takaenda kukrisimusi nemhuri dzedu nanambuya vedu nevana vedu tichinoshandisawo mari iyoyo. Asi tinozova kusurukira zvikuru, tinozova kutsama nenyaya yekuti tinoramba tichingotarisirwa pasi sevashandi vemune zveutano, kunyanya nepanyaya dzeremumaration, kunyaya dzemapii nenyaya dzemabhonasi.
Saka imi matanho amuchatora ndehapi tichiona kuti vamwe venyu veZimbabwe Nurses Association vatozivisa kuti kana pasina chafamba kusvika musi wechishanu svondo rino muvhuro vanenge vakuramwa mabasa?
Yazvadaro ratirwa nemanesiri gati zvitarisi tichiti chipatara hachikwanisi kushanda kana pachinge pasina nesi. Saka kana vana mukoti ava vachitoti vakusiya mapadza pasi inyaya yekuti zvoni havana kupiwa mabhonasi avo, zvinongoreva kuti izvi zvichaita kuti zvive zvinorema kuti vana chiremba varamba vachiita basa ravo. Isu semazera munoita tichangobva mustrike yemanegotiation atakaita nehurumende. Saka pari zvino hatidi kuchenjedza yakarara, zvokuti isu pari zvino tichiri kuramba tichingoti kuna mbengeranwa nebhodhi ravo rebhodhi, kuna minista vedu vaparire nyatwa, uyewozvo kune hurumende yedu kuti isu takamirira mari yedu yebonus, takamirira mari yedu yamakatiimbisa kuti muchatiwedzera muna January, takamirira zvekare pay yedu muna January. Saka tingati pari zvino sesangano redu atidi kuti toti nhasi tamisana nehurumende mangwana taawirana panyaya iyi, tiri kumbonyarara tichimirira kupera kwaJanuary apo patichatarisa kuti mari yedu yatakavimbiswa inova iyo inonyanyokosha kwatiri kupfuura imwe mari inouya kamwe chete pagore. Asi kuri kunzi hurumende yatadza kupa kwete manesi chete kana nesuwo ana chiremba nevamwe vanoshanda nehealth sector mabonus avo, zvinongorevawo zvekare kuti vanenge vaisa in environment yekuti zvinonetsa kuti ana chiremba varambe vachishanda kana kuchipatara kusina nesi kana kuchipatara kusina avo vanenge vachizochengeta varwere chiremba asipo, kusina avo vanenge vachizoita maorders anenge asiyiwa nachiremba.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande vari parunhare muHarare neStudio 7.
Mutungamiri Ngomo weStudio 7 abatawo sachigaro weZimbabwe Nurses Association vadongo kuti tinzwewo kuti chii chiri kurongwawo navana mukoti.
Maneta ya Buda Nisi Foundation after a wide range of issues, last year government yakanga yapa chiviriviso chekuti tichawana mabonus kupera muna December, and December wakasvika government ikataura kuti ikasimudzira masekila yekuti ichabhadhara mari iyoyo musi wa2 January, and musi wa2 January wakasvika manesi vakaenda kumabhengi vakamukira kuenda mabhengi vakasvika mari kusina. Vasvika mari kusina manesi vakashamisika vakagara vachisungidzira kuti kupera kwezuva remusi wa2 wanga uri musi Friday vachawana information communication ichabva kugovernment ichiuya zvakare nemasekila ichitaura kuti tichakupai mari why mari isina kupinda mumabhengi. Izvozvo hazvina kubvira zvaitika kusvika patiri nhasi. Taakungonzwa mumapepa kuti maticha apihwa mari, manesi achazopihwa mari kupera kwemwedzi. Zvino vanesi havasi kufara nekuti manesi ane vana vanoda kuenda kusoro, zvikoro zviri kuvhurwa nechiwiki, vasinga vatobhajeta kana vapromiswa chinhu unobhajeta kuti zvikoro pachavhurwa kabhonasi kakudoke chichabhadhara ndiko sufisi, zvino vachabhadhara nei? Maticha pavachavhura zvikoro zvacho vachanodzidzisana kana vana vamatinesi vasiko kuchikoro kwacho, because mwana akazoenda kuchikoro usingabhadhara school fees, zvikoro zvizhinji hazvibvumiri and haukwanisi kuendesa mwana usina mayunifomu, haukwanisi kuendesa mwana usina zvekudya.
Saka apa muri kutarisira kunge muchibhadharwa mari?
Bhonasi mutemo wayo haunaumbobvira wachinja tekuziva kwatinoita, yaingocalculatea ichinzi by 2 netisalari yawaisingotambira. Saka manesi on average tichisanganisira breaking salary yavo nemaallowances inosvika from 460 to 500. Saka ndo mari yatotarisira kuti ndiyo mari inofanira kupinda muaccounts yemanesi from 460 to 500 zvichidhipenda nemagiredhi avavainawo nemari dzavo dzavanopiwa.
Sachigaro weZimbabwe Nurses Association Harare Chapter vainokudongo vari parunare muHarare naNtungamiri Ngomo weStudio 7.
Zvichakadaro, sangano reZimbabwe Teachers Association ZIMTA rinoti nhasi ratanga musangano wemazuva maviri wekutsvaga nzira dzekuunza nhaurirano pakati pevashandi vehurumende nehurumende. ZIMTA inotiwo nhengo dzayo zhinji dzakakwanisa kuwana mari dzemabhonasi kutanga nezuro, asi nhau iyoyi yemabhonasi ichakurukurwawo nezvazvo mumusangano weNational Executive uyu. Tabata mutungamiri weZimta vaRichard Gundani.
Vadare vedu veNational Executive vari kusangana mazuva maviri anokuti vatarisise, nokuti taongorora kuti isusu nyaya inonzi yesocial dialogue hapasisina pakati pedu vashandi vehurumende varayiridzi nehurumende. Tinoona iko zvino kuti matare anofanirwa kuti agare achikurukura nyaya dzekugara zvakanaka nevarayiridzi nevatinoshandira vehurumende. Dare racho hapasisina reNational Joint Negotiating Council, vanoritungamira vamwe havapo, havasati vagadzwa. Tochitarisisa isisu toona kuti nemabatiro aiitwa nyaya dzebhonasi yangozova nyaya yokuti hurumende inongozobudisa mastatements ruzivo rwacho rusina kumbosvitswawo kune vanomiririra varayiridzi. Naizvozvo toona kuti nyaya yesocial dialogue iyi inyaya inoda kuti vanhu tese tichigarire pasi.
Touyawo panyaya yanga ichinetsa muvarairidzumu, nyaya yemari dzebhonasi. Tinonzwa kuti vazhinji vakatanga kuwana mari idzi nezuro. Mungati zivisa kuti zvakamira sei?
Nhengo dzedu varairidzi vakawanda vakatizivisa nezuro kuti vakatanga kuwana mari dzavo mushure mokunge vazivisa nemabhanga avo. Ndosvika zvakazotanga masikati zvichienda manheru, nhasi varamba vachitiudza kuti tikaona vamwe vachitotora mari dzavo. Saka chikamu chebhonasi chevarairidzi tinotenda kuti chazadzikiswa. Chatinonyanya kuchemera changa chiri chekuti ruzivo rwacho mune ramangwana chakakosha ndechekuti vanhu vazivisane panenge pakaoma zvinhu, pese vanhu ngavagare pasi vonyatsozivisana kuti hongu tachadza kuita izvi nhasi asi zvichazoitwa musi wakati, vachitaurirana kuitira kuti vanhu vagogona kuronga ka vanhu vagoita maplans avo nemabhajeti avo zvakanaka. Tanga tasvita pachinhano chekuti vanhu vanga vakurohwa nehanda.
Ava vanga vari mutungamiri weZimuta vaRichard Gundane vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Sangano reRed Cross riri kuronga kupema mari kune vekunze kuti vabatsire zvuru nezvuru zvevanhu zvakaputsirwa dzimba nemafashamu emvura. Vanhu gumi vanonzi vakatoshaya kusvika pari zvino. Asi vamwe vanhu vari kugunun'una kuti sangano rehurumende reCivil Protection Unit kana kuti CPU harizokwanisa kunyatsobatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura iri. Mukuru wesangano iri vamandudzo pawadyira vanoti vanoda mari inosvika mamiriyoni matatu kuti vakwanise kubatsira vanhu vakawirwa nematambudziko. Asi hurumende inenge iri kutatarika kuwana mari iyi zvobva kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo. Matunhu awirwa nedambudziko iri anosanganisira Mashonaland West neCentral, Manicaland Midlands, Matabeleland North nedzimwe nzvimbo. Imwe nhengo yeMDCT vaIsaac Muchenje nhasi yamiswa pamberi pedare kuChivhu ichipomerwa mhosva yekurwisa kanzura weZANU-PF. Kunetsana uku kunonzi kwakauya mushure mekunge paita kunetsana panyaya yekugoverwa kwembeu yakapuwa vanhu nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mbeu iyi yagara iine mutauro sezvo nhengo dzeMDC dzichiti dzinonyimwa mbeu. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta ravamuchenje vaBenjamin Chikore.
VaMuchenje vapuwa date rekuzodzokazve kudare musi wa15 ndira gore rino. Date iroro harizire kutongwa, ndeviya date rinonzi remand date, further remand. Asi vanzi vanodzoka musi wa15 vachibva kumba nebail kana chibatiso $50 yabhadharwa, uye vanzi vasavhiringane kana kunetsana nemumangare kana vafakazi vake.
Zvatiri kunzwa ndezvekuti vaMuchenje vari kunzi vakadzipa imwe nhengo yeZANU-PF. Mudare mange mine umbowo here kubva kuna ana chiremba kuti izvi ndo zvakaitika?
Ndaverenga bepa pfupikiso yenyaya yacho yakanyorwa nemapurisa uye nebepa remhosva yacho. Papa sina umbo kana bepa rakabva kwana chiremba rekuti munhu yakadzipwa. Uye pfupikiso iyo haitombotauri kuti munhu yakakuvara. Saka kana ndakazvitarisa hapana kana umbo wekuti munhu yakadzipwa.
Imi muri kuona nyaya iyi ichizoenda here paya pekuti inenge yakutongwa nedare kana kuti muri kuona ichikurumidza kuguma? Zviri kufamba sei?
Ndingashamisika zvikuru kana nyaya ikaenda ikaenderera mberi ikatongwa.
Avo vanga vari gweta riri kumirira imwe nhengo yeMDCT vaIsaac Muchenje vaBenjamin Chikore vari parunare kuChivhu. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Asi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Kusungwa kwavaIsaac Muchenje kunongotitaridza iko hunyanya weZANU-PF kuti ZANU-PF haioni vanhu veMDC kana kuti vedzimwewo party sevanhu veZimbabwe. Inotiyo kana usiri nhengo yeZANU PF haufanirwe kunge uchipiwa rubatsiro rwembeu kana fertilizer kana food relief kunyanya mazuva aya akunenge kwaita drought. Nda ZANU PF inozviona sandiyo yoga ine kodzero yokuti masupporters ayo apiwe rubatsiro. Chinozvinyanyotinyunyutisa ndechekuti mari inenge yatenga mbeu iyi imari yabva kuhurumende inenge yabva kuma taxpayers, vanhu vanobhadhara mutero kuhurumende.
Asi makamboridzawo here huwi kuhurumende vagutu kana imo mudare reparamende nezvenyaya iyi?
Nyaya iyi inyaya yakadhibhetwa nguva dzakawanda zvakanyanya mumatare ose ari maviri eparamende, muNational Assembly nemuSenate. Ndinorangarira izvo kuti pane mamotion akaitwa iwo nenhengo dzedu dzemusangano weMDC dzichida kuti nyika yose izive kuti ndoo zviri kuitwa neZANU PF kunyanya kumaruwa. Kuti ZANU PF iri kuti kana uri munhu weMDC kana kuti usiri munhu weZANU PF haupiwi mbeu, haupiwi fertilizer kana zvepane rubatsiro rungava rwetype ipi zvayo inobva kuhurumende. Kana usiri munhu anozikanwa kutsanotsigira ZANU PF unonzi unonyimwa. Izvi zvinongotaridza kuti ZANU PF harisiri bato rokunzi ringanzi rinoda kuti vanhu vese, vana vese veZimbabwe vawane rubatsiro kubva kuhurumende. Nokuti ZANU PF inokanganwa iyo kuti ZANU PF ibato rehurumende, hurumende ihurumende. ZANU PF inozviona sekuti hurumende neZANU PF havaoni mutsauko, vanoona sekuti ZANU PF ndiyo hurumende, hurumende ndiyo ZANU PF.
Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintanet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri, musakanganwa kuti munokwanisa kutibatawo pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tinoda kukuzivisai vateereri kuti chirongwa chenyu chava neFacebook page, endai pa www.facebook.com/voa.shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru vehurumende yeIndonesia vanoti vave kuwedzera nzvimbo yavari kutsvaga pakawira ndege yeAir Asia Flight 8501. Ndege iyi yakadonha munyanza yeJava musi wa28 zvita gore rapera. Pavanhu zana nemakumi matanhatu nemasere vainge vari mundege iyi, mitumbi yevanhu makumi matatu nemasere chete ndiyo yawanikwa kusvika pari zvino. Nyanzvi dziri kutsvaga mushina unochengeta mazwi ekuti ndege iyi yakadonha sei kana kuti black box.
Matare muAmerica eSenate nerepasi reHouse of Representatives avhura nhasi bato rinopikisa remaRepublicans riine nhengo dzakawanda mumatare maviri aya. Mutungamiri wemaRepublicans mudare reSenate vaMitch McConnell vazivisa kuti vachavhota kuti pava kwepombi inodhonza mafuta edzimotokari yeKeystone kubva kuCanada. Asi mutungamiri wenyika vaBarack Obama vakatozivisa kare kuti havasi kuzobvuma kuti pombi iyi ivakwe sezvo ichikwanisa kukanganisa mamiriro enharaunda yainenge ichipfuura nayo.
Vakuru vakuru vanoona nezvekuchengetedzwa kwenyika yeEgypt vanoti mapurisa maviri aurayiwa nhasi kuchamhembe kweguta guru renyika iyi reCairo. Mapurisa aya anga achichengetedza chechi yemakristo yeCoptic Christian Church. Makristu eCoptic Church ane zvikamu gumi kubva muzana zvevanhu muEgypt, asi anogara achirwiswa nevanopfurikidza mwero vechiMoslem.
Muslim. Makateerera ku Studio 7 munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Sangano rinomirira vana godobori reZimbabwe National Traditional Healers Association kana kuti Zenata rinoti richavhura zvitoro zvinotengesa mishonga yechivanhu kana kuti mafamasi sezvo veruzhinji vave kutengeserwa mishonga iyi mumigwagwa nevanhu vasina ruzivo kana vasiri nhengo dzesangano iri. Mutori wedu nhau Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Munyori anoona nezvedzidzo musangano iri sekuru Peter Sivanda vanoti zvitoro izvi zvichaitawo kuti veruzhinji vatenge mishonga yemuno, vachiti pari zvino vanhu vave kutengeserwa mishonga yechivanhu inobva kuChina sezvo pasina zvitoro zvinotengesa mishonga yemuno.
Tirokuona achivhurwa mafamasi nzvimbo dzese sezvinongoitwawo kunyika dzese dzekuno kupasi tikatarisa kuti kunoona South Africa, Botswana, tiri kuona mishonga yechivanhu ichitengeswawo masupamaketi kana kuudzwa sezvinoitikawo iri kuuya iri kubva kunze. Toda kutiwo yedu yemunomu vanhu ngaiitewo sezvinhu zvakangofanana nezviri kuitwa yekunze, kuti kwete kuti totanga kukudza kunze.
Pane makambani akawanda munyika ave kutengesa mishonga yechivanhu yekuChina inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana akaita seTianj, Green World neForever Living Products. Imwe nhengo yeZinata Ambuya Constance Makomo vanoti vane mishonga yemuno yakawanda uye vanokwanisa kuvhura zvitoro zvekutengesa mishonga kana vachinge vapiwa mvumo. Sekuru Shumba naAmbuya Makomo vanoti urongwa hwekuvhura zvitoro zvekutengesa mishonga yechivanhu hwatove pamberi uye zvitoro izvi zvichavhurwa mukati memwedzi mishomanana inotevera. Sangano reZinata harina kumbogara ravhura zvitoro zvinotengesa mishonga yechivanhu, asi pane dzimwe nhengo dzesangano iri dzakambovhura zvitoro zvekutengesa mishonga iyi mumisha yakaita seHighfields nemukati medhorobha. Zvichakadai, vaSivanda naAmbuya Makomo vakurudzira mapurisa nevemakanzuru kuti vabvise mumigwagwa vanhu vari kutengesa mishonga yechivanhu, vachiti vanhu ava havasi nhengo dzesangano ravo uye vazhinji vavo havana ruzivo rwemishonga yavanenge vachitengesa.
Saka hatidi kuti mishonga itengeswe semasweets sezviri kuita ivo vari kutengesa mumapavements. Tikona vatekeshera vari kupinda, saka vapinda mudhorobha meso. Saka isu tinotokumbirisa kubva kana kumapurisa kuti aiwa vatibvisirewo vanhu ivava.
Ambuya Makomo vanoti zvine njodzi kutenga mishonga mimugwagwa, vachiti vazhinji vanopedzisira vaenda kunhengo dzeZinata mushure mekutenga mishonga isingashande kana inokuvadza mumigwagwa.
Mafungiro angu ndiri kuona zvisina kodzero zvekuti vanhu vatengese mishonga mumigwagwa, nekuti zvine njodzi kuvanhu. Umwe achati mushonga wemudumbu, vazhinji ndo vanotenga mishonga yemudumbu. Umwe anoti ndazwa kuti mushonga uyu unobatsira zvanhu zvirwere zvakasiyana siyana, so vamwe vanonge vakutora mishonga iyayi ondoita problemu, atoita serious vaguma kuchipatara, haazokwanisi kutaura kuchipatara kuti ndatenga mushonga murodhi, nekuti anenge akuziva zvotenga murodhi papi ende waenda parodhi pachipo napo haushaoni munhu uya.
Vanoti vazhinji vari kutengesa mumigwagwa makoronyera ari kuzvitsvagira mari, asi vamwe vavo vanoti dzimwe nhengo dzeZinata ndidzo dziri kutuma vanhu kunotengesa mishonga iyi mumigwagwa. Izvi zvatsinirwa nemumwe anotengesa mishonga iyi muzvare Primrose Murombo, uyo audza Studio 7 kuti anoshandira mugodobori avo ati vanonzi sekuru Maparanyanga vekwaMutare. Murombo aratidza Studio 7 magwaro anoratidza kuti akapiwa chitupa chebasa pasi pemutemo weTraditional Medical Practitioners Council Act. Anoti mishonga yaanotengesa ndeyechokwadi uye anotobhadhara mari kukanzuru, ndosaka achiita basa rake pachena mukati meguta. Asi Murombo abvuma kuti pane vamwewo vari kutengesa mishonga iyi vasina ruzivo uye vasina magwaro anovabvumidza kuita basa iri. Gurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa vati hurumende inokoshesa mishonga yechivanhu uye bazi ravo rine chikamu chinoona kuti kushanda kwemishonga iyi kwavandudzwa uye veruzhinji vachengetedzwa nekutengeserwa mishonga isingakuvadze. Ongororo yakaitwa nekomiti yeparamende inoona nezveutano yakaratidza kuti zvikamu makumi masere kubva muzana zvevanhu vemuZimbabwe zvinoshandisa mishonga yechivanhu. Komiti iyi yakakurudzira kuti hurumende ivandudze kugadzirwa pamwe nekutengeswa kwemishonga iyi. Zinata ine nhengo dzinodarika zviuru makumi mana nezvishanu munyika yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kuStudio 7 munotibata tiri pano pa 909 ne 154055 pa shortwave.
Zvichakadaro, kanzuru yeHarare inoti ichange ichidzima mvura nemusi wechishanu muguta iri kwemazuva matatu kuitira kuti ikwanise kugadzira pombi dzepanogaiwa nekucheneswa mvura paMorton Jaffrey. Kanzura weward 13 inobatanidza Southerton, Lochinvar neLyton vapita moyo vari kukurudzira vagari vemuHarare kuti vafanochera mvura voichengetedza sezvo pachange pasina mvura kubva nemusi wechishanu kusvika svondo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Nyaya yemutondi yekuti mvura ichavharwa kubva musi weFriday kusvika paSunday. Izvi zviri kuitirwa kuti izvo tikwanise kugadzira kuMorton Jaffrey dzachingoitanwa towards November umu naDisember. Tichiona basa ririkuitirwa nemari yatakakoreta 134 million kuChina. Saka izvozvo izvo zvichaita kutiko vanhu vakwanise kuwana mvura. Saka vanhu vavateke mvura dzavo voisa mudhimba vaichiripo ikwanise kubatsirana.
Asika vamoyo vamwe vari kuti imi sekanzuru yeHarare hamuna kunyatsoita zvakakwana kuti muzivise vagari vemuHarare nechiitiko ichi, uyezve vari mune dzimwe nzvimbo vagara muri kutonetsa mvura zvachose. Saka pane zvamuchaita here sekanzuru kuti muendese mabhauza kana zvimwe zvakadaro kunzvimbo dzichange dzakatarisana nedambudziko remvura iri?
Chati kuda kuti tiite kune idzo nzvimbo dzisati dzakwanisa kuti dzisvike mvura. Tinoziva nzvimbo dzakaita sana Mabhuku nedzimwewo dzakaitawo sekunana Borodhe dzisingasviki mvura. Izvi zvatiri kuita izvi zvichaita kutiko munhu wese akwanise kuwana mvura. Saka hatina imwe nzira tingatomboita nayo zvokuti vanhu vanofanira kuona kuti sekanzuru tiri kungoita tega, pasina rubatsiro rwegavhumendi tiri kungoitawo tega kuti vanhu vakwanise kuwana mvura nyange zvinhu zvakaoma. Uyezve mabhauza tichaendesawo kune dzimwe nzvimbo dzatinge takwanisa shoma shoma, sekune avo vane pokuchengetera mvura yavo. Zviri nani kuti vateke mvura yavo voona kuti vaisa mumadhiramu kuna vanogara vakavhara.
Avo vanga vari kanzura weward 13 vaPeter Moyo vachitaura naMavelas Mhlanganya weStudio 7 vari paRunare muHarare.
Marvelous abatawo mukuru wesangano revagari raHarare Residence Trust vaPrecious Shumba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Kuchinjwa kwepombi dzemvura kunobva mvura chinhu chakakosha kuti chiitwe, asi dambudziko redu zhinji nderekuti nguva iri kutorwa yakavharwa mvura inguva yakati rebei, kunyanya panguva ino tiine dzimwe nzvimbo zhinji dzaakutobuda nyaya yeurwere hwetyphoidi kwakaita segunana Budiriro nana Glenview wosvika panguva yekuti wanovhara mvura. Ndicho chinhu chatiri kunyanya kutyira kuti panguva iyi kanzura haina kuisa urongwa hwekuti vanhu vachange vachiita sei kunzvimbo dzakaita seGlenview ikoko kuBudiriro kumabvuku nekutafara kuti varambe vachiwana mvura vachiramba vaine utano hwakakwana.
Pane dzidziso kana yambiro iri kupiwa here nekanzuru yeHarare kuvagari vemuHarare kuti chiitiko ichi chichange chiitika kubva musi wa9 wamataura uyu?
Kumaofisisi ekanzuru watinoti kumadistrict office hatisi kuona kuridziro iyi iriko iri kuonekwa kuti vanhu vagoziva kuti ndizvo zvichaitika. Zvoita sekuti kukanzuru hawasi kunzwisisa kuti vanhu vanofanira kupiwa mashoko kubudikidza nemakanselers avo, kubudikidza nemahofisi kwavanonobhadharira mitero kuri munzvimbo dzavanogara.
Pane zvamungayambire here vagari vemuHarare kuti vaite panguva iyoyi?
Vanhu ngavachengete mvura dzakati wandei mumba mavo. Kune waya vane nzvimbo dzine zvibhorani ngavasaomesere vanobva kune dzimwe nzvimbo vachida kuti vatadze kuwana mvura kana kuda kuvatengesera.
Mutungamiri weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari paRunare muHarare naMavelas Mhlanga.
Musakanganwe vateereri kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8:30 PM tiri kutarisa nezvenyaya yehurumende yekutatarika kubhadhara vashandi mari dzavo dzemihoro nemabhonasi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemire chitimurayiro zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Kande naJonga Kandemire.